Kambani ya Jensen inonzi yaida kuparadza makomo anosanganisira dombo rembudzi, chisena, nyaungwe neurekure kuti ikwanise kutora matombo akagadzira makomo aya. Asi kambani iyi chiri kufambira nyaya idzi, vagari vekumarowe kwamurewa vakanzwa nezveurongwa uhu ndokubva vatsika madziro vachiti havadi kuparadzirwa zviwanikwa zvavo. Ambuya vechikuru vanogara mujinga regomo redombo rembudzi riri mumusha wekwamhembere asi vasina kuda kudomwa nezita ravo, vanoti pakatanga runyere kupe rekutengeswa kwemakomo aya vakatomboona vanhu verudzi rwechichina munharaunda mavo vachingombeya mbeya.
Takataona kaviri vachipfuura nepano panzira vachienda vakada vakayambuka vakanosvika kubridge kumiruko. Hatizozoona kuti vakagumira papi ipapo. Rimwe zuva futi vakauya vakadai vakabva vazodzokera kudai. Takaona machina personally kuti aona mumaziso medu, tikakahadzika kuti kuvanava vakuya muno kuzvakufamba sei.
Mumwe mugari wemujinga regomo redombo rembudzi valenmo mupatsi vanoti hazvigoni kuti makomo avo aparadzwe.
Ina hanzika kuzivi kwanzi zvekupaiwa kwegomo nekutandaniswa kunze chene togara kwatakuda kutoisa. Ina hanzi kutombora hanu kana kuzvinzwa kuzvinoiwo purezidendi vangazotikanganwa kubva takutoitwa so nemachaina iwayaya kana vakazotirova havo kumfu asi tichamboramira ipapapa.
Mumwe ari kudya marasha achiti makomo emunzvimbo iyi haafaniri kupazwa ndiva Godfrey Nyamasvisva.
Hatidi rubbish yakadaro, hatitodi zvamuchose. This mountain or these mountains, they must be there forever. Takakura isu gomo iri kairi, tikararama negomo iriripo iri. Vana baba vedu vana sekuru vedu madziteguru ese akararama negomo irori iri. Iheritage yakanaka kwazvo, rinoyera gomo iri.
Studio 7 yakataurawo neanga achibatsira kambani yeJensen kufambira mapepa ekuti vakwanise kutanga basa rekuchera matombo avanoda mumakomo aya vaBright Chimbiro avo vakaberekerwa munzvimbo iyi. VaChimbiro avo vanova nhengo yeZimbabwe Prospectors Association uye vari chipanga mazano munyaya dzekutanga migodhi muZimbabwe vanoti kambani yevanhu vekuChina iyi haina kuzoenderera mberi nechishuwo chayo mushure mekunge vanhu vaita ruzha vachiratidza kusafara kwavo neurongwa hwekuchera matombo kubva mumakomo aya.
The company that was there to do the best of our most focused investment. Why ever got down? Was Vanga to go, no. Can I raise my emotion to this extent? There's no way I'm going to put my mind here. So I was going to put it on the internet. Vanga to go, no. I think that much again is going to be made. To be honest, I was still not interested. But I say, if we can invest first.
VaChimbiro vanoti semwana akaberekerwa munzvimbo iyi vaida kuti vagari vataurirane nekambani iyi zvavanoda kuti zviitwe nevaridzi vekambani iyi munzvimbo mavo kambani iyi isati yatanga kuchera matombo asi urongwa hwavo hwakavhiringwa nevanhu vari kunze kwenyika vakatanga kuisa mashoko pamadande mutande asi vasina ruzivo nezvaiitika. Semaonero avo VaChimbiro vanoti vanhu vemunzvimbo iyi vakarasikirwa nemukana mukuru nokuti ivo vanoziva zvinofanirwa kuitwa nemakambani anoita zvezvicherwa uye vari mwana wemunzvimbo iyi anoziva chivanhu chose chinofanirwa kuitwa panyaya dzemakuva. Munyori mudare ramambo Mangwende vaCosta Gatsi vakaudzawo Studio 7 kuti ichokwadi kuti kambani yekuChina yakasvikawo kumahofisi avo asi vakaiudza kuti vagari vemunzvimbo yavaida kunoshandira vaive vatsika madziro.
Takaenda ikoko takaenda ma7 villages nakansira wavo nemasekretari avo. Ndizvo zviri kudiwa nemachina izvi, asi isusu simba rehove riri mumvura. Imi ndimi mvura yedu, mumakomo mune zvinoyera. Saka mavhiriji yedzi nemanharaunda vakatotanga kutaura ivavo.
Vakafanira kubata chigaro chemukuru anoona nezvekudzidzisa veruzhinji pamusoro pekukosha kwekuchengetedza nharaunda mubazi reEnvironmental Management Agency vaLiberty Mugadza vanoti EMA isati yawana magwaro anobva kubazi rinoona nezvezvicherwa rinovapa simba rekuti vaongorore kukanganisika kunogona kuitika kunharaunda kana kambani yeJensen ikapiwa mvumo yekupadza makomo emamurewa.
Isu tinotangira pakunge munhu atenderwa kunzi anogona kushanda ipapo, taakutarisa mashandiro achaita kuti achararamisa sei nharaunda dzaanoshanda ari dzichigona kuzosara dzichigona kupa pundutso. Saka tinopinda nemapepa anonzi Environmental Impact Assessment, asi pari zvino hatisati tasvika padanho iroro, vachiri kugadzirwa mupavo nemaini.
Asi gurukota rebazi rinoona nezvezvicherwa vaSoda Zhemu vanoti bazi ravo harisi kuziva nezvenyaya iyi uye richaiferefeta.
You went to do an investigation ka and ungatoziva kuti zvii zvinhu zviri kuitika. Isusu now that watiudza tinogona kuita our investigation then tokupa the response kuti zvii zvinhu zviri kuitika.
Patazoedza kubata vaZhemu tisati taenda pamhepo pamwe chete nemunyori mubazi ravo vapfungwa kunaka, vaviri ava vanga vasingadaviri mbozhanhare dzavo. Mukuru wesangano rinoshanda munyaya yezviwanikwa zvemunyika yeCenter for Natural Resource Governance vaFarai Muguu vanoti kana hurumende ikazodzvanyirira zvido zvevanhu vekwamurehwa ichibvumidza kambani yekuChina kupadza makomo aya inenge yoratidza umbimbindoga.
Hurumende yapandukira vanhu kuburikidzwa nekusainirana zvibvumirano nemakoronera asina investor ari kuuya matsotsi asina investor investor munhu anosiya nzvimbo yava zviri nani kudarika zvaakaiona iri saka iri kuitika iyi muchirungu tinoita organized crime.
Runyerekupe rwekutengeswa kwemakomo ekwamurehwa aya rwakatanga muna Chikunguru gore rapera zvakakonzera bongozozo nekusagadzikana muvagari vemunzvimbo dzakapoteredza makomo aya. Hurumende iri kushorwa nevanhu vakawanda kuti iri kuramba ichipa makambani ekuchina mvumo yekuchera zviwanikwa zvemuno asi makambani aya anonzi haana chinobatika chaanowanisa nharaunda dzaanenge achishandira vamwe vachitiwo vakuru vakuru vemakambani aya vane utsinye. Makomo anoti Dombo Rembudzi, Chisena, Nyaungwe neHurekure anonzi anoera uye anobatsira nharaunda dzakaakomberedza nezvinhu zvizhinji. Ndakamirira Studio 7 ndiri mujinga medombo rembudzi, ndini Tobias Mudzingwa.